Ndingangoti izvozvi zvirikufamba zvakanaka. Vanhu vari kumhanya mhanya kutsvaga zvavangashandise kubatsira. Zvingava hembe, zvingava zvekudya, zvingava even nemari. Saka isusu takatotanga yatubiti phase two yekukolekta zvimwe hembe. Tabatira kupedza kutsvagawo futi mapoto, mapureti, mabhaketi ekuti tizokwanisa kuendesa zvose kutanga. Hatina kukwanisa kuendesa but takangopa Ministry of Transport aga apa pako faisu ngorongo kuti zvakabudira sezvatibuda kuronga tikaiso kuzoenda opa ground tinoona tichinopawo
pachine basa rakawanda riroda kuitwa kapa
pachine basa because zvimwe zvanga chimbotedzwa kuti munhu wopa news chizi kune dzimwe dzvimbo dzakwanisa kusvikwa nyaya yekuti mabridge akaeredzwa nemvura mamwe marodhi ofeirwa nemvura saka pachine basa richida kutombetwa vachida kuvakwa kudzimba vanhu vanenge vachimboda panipeng vofanogara vanhu vachada mapureti mapoto basically kutongotangidza futi upenyu because ikoko kwakutongotanga from one zvakare
basa ramuri kuita iri muri kuona kuti riri kuita mutsauko here
tiri kuona kuti pane mutsauko uriko
maonero amuri kuita zviri kunyatsodiwa ndezvipi
zvanyopiwa kunyanya ihembe nezvekudya nemabhezdozvinhu zviri kunyanyouya not just kwatv isusu but even tiri kuona nevamamagachenzo nevamwe vari kubatsirawo besides even nemawera futi because kwangunzi kwangu sina futi mvura kwangu nedambudziko remvura saka ndo zvinhu zviri kunyanyopiwa
pane vari kukubatsiraivo here
isusu tiri kubatsirawo ikoko bhezi dekutanga takaita zvinhu kuministry of transport bhozi paingonzi pane rori yakangowanikwa gonyeti rakangowanikwa paingonzi vanhu tingounzai tizadze gonyeti ringoenda chika one saka apa pataakuronga tine urongowo hwekuti dai takakwanisa maybe kuwanawo transport kana karori kadiki kekuti tichakure zvinhu.